Misoro yenhau dzanhasi chitatu chikumi 13 2018. Muri kuiverengerwa neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Vaimbove gurukota rematunhu vasevhi yakasukwere vanowanikwa nedare vasina mhosva yekubuda munyika zvisiri pamutemo panguva yavakatiza munyika munguva yeOperation Restore Legacy iyo yakapidigura vaRobert Mugabe pachigaro chemutungamiriri wenyika. Dare repamusoro rinotura mutongo wekuti nyaya yekutengwa kwebepa rinogadziriswa gwaro rekuvhotera pamwe neingi ichashandiswa pakuvhota musarudzo dzemwedzi unouya inzwikwe nechimbi chimbi. Mutevedzeri wemutungamiri weZANU-PF uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga votsvagira bato ravo rutsigiro kuHarare South neEpworth vachiti vanhu vavhote zvisina mhirizhonga sezvavakaita pavakabvisa pachigaro vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muna Mbudzi gore rakapera. Vakuru vakuru vemuAmerica vakashanya kuZimbabwe nguva pfupi yapfuura vozeya zvavakaona muZimbabwe uye zvinofanirwa kuitwa munyika kuitira kuti muitwe sarudzo dzakachena. America inobvisa mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora munyaya dzeutano kuitira kuti madzimai akazvitakura asarasikirwe neupenyu uye vana vari kuberekwa vange vaine utano hwakanaka. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa kunyoreswa kumanomination courts mangwana kwemazita evanhu vachapinda musarudzo dzichaitwa musi wa30 chikunguru gore rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave.